Africa Center for Disease Control.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Banga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika hweZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabayiwa nhomba imwe chete yecovaccine vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora zvematongero enyika vanonzi vari kukashamadzwa zvikuru kuona kuti mugwaro rakabudiswa nehurumende nezuro pamusoro pevanhu vachasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Doehan hapana mapato anopikisa kana masangano akazvimirira. Amai Elena Doehan vakasvika muZimbabwe nezuro kuzoongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANU-PF pamwe chete nemabhizimisi avanotyidzana nawo. Amai Doehan vanga vachitarisirwawo kuongorora nyaya yekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Bepanhau reNewsday rinoti gwaro rabudiswa nehurumende rinoratidza kuti amai Doehan vachasangana chete nemakurukota ehurumende, vakuru veReserve Bank of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission naJustice Luke Malava. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Chipodendere vanoti havaoni kuti rwendo rwaamai Doehan rune zvarichabudisa sezvo United Nations pachayo isina simba rokubvisa zvirango izvi, vachiti zvirango izvi zvakatemirwa neAmerica pamwe nemadzisahwira ayo anosanganisira Britain nedzimwe nyika muEuropean Union. Muzvinafundo Dendere vanoti amai Doehan vanozivikanwa zvikuru pamusoro pengororo dzavanoita munyika dzinotyora kodzero dzevanhu dzakaita seVenezuela, vachiti izvi zvinogona kukonzera kuti vakatemerwa zvirango muZimbabwe vasawana mukana wekumbotererwa nenyika dzakatemera zvirango izvi.
Mumiririri werimwe sangano reUnited Nations vanoitwa ivo Mushare Doehan vauya kuZimbabwe vachida kunzwisisa nenhau yezvemasanctions. Chekutanga chakakosha kunzwisisa ndechekuti ivo havashandiri United Nations an official organization yetunoziva, very appointed through zvekunana Iran. Izvi zvakakosha pakunzwisisa nekuti zvinoita kuti tizobatsirikana kana tichida kuziva kuti maoutcomes ekushanya kwavo achange akamira sei. Zvakadaro hazvo zvakakosha kuti kuve nevamwe vanhu vekunzi vanokwanisa kuuya vachitaura nevakuru venyika. Zvakakoshawo zvekare kuti vagotaura nevari kuopposition kuti vanzwisise kuti masanctions ari kubatirira sei vanhu munyika, asiwo kuti hurumende inokwanisa kuita sei kuti zvirango zvacho zvipiswe, nekuti pane mhiko dzinofanira kugadziriswa zvakataurwa nenyika dzakaita sanaAmerica nanaUnited Kingdom kuti kana izvi zvisina kugadziriswa masanctions haazopiswi. Pana izvozvo United Nations haina simba rakanyanya nemachoices anoitwa nanaAmerica nanaBritain pachavo. Takara tazviona kuti dzimwe nguva UN inoti nyika ngadziite zvakati, asi kana nyika hombe idzodzo dzisingadi hapana zvinogona kuitwa.
Kana United Nations isingakwanisi kuchinja maonero enyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe maererano nenyaya yezvirango, tingati chii chiri kudiwa neUnited Nations apa?
Maonera mwende kuti vanenge vachida kuti pave ne pressure inogona kuiswa nekuti vanhu vari kungotaura nezvazvo. Nyangwe zvazvo United Nations isingakwanisi kuchinja zvino pachayo, asi maonera mwende kuti vanenge vachiti mareports iwaya anogona kuzobatsira kushandura pfungwa dzevamwe vanomiririra America kuUnited Nations. Asi ava muzvare Johan vari kuya vane history yekunyora zvakawanda panhau dzemasanctions munyika dzinovhaiolata mahuman rights kufanana neVenezuela. Saka ndinoona kunge zvinotogona kukonzeresa kuti nyika hombe dzacho dzibatsatoti hatitomboteerere munhu uyu zvachose.
United Nations yakambotuma imwe nhumwa kuZimbabwe, amai Anna Tobajuka. Zvakabatsirei?
Onera rangu ndeyekuti amai Tobajuka yakabatsira iyaye Operation Mramba Tsvina. Yakanyanyisa kubatsira nekuti zvinhu zvaibvumiranwa nevanhu veruzhinji kunyika, kunyanya idzo dzinyika hombe. Asi kana takutaura nyaya yemasanctions, inonetsa nekuti mari dzinofanira kupiwa Zimbabwe malone ende nawe kuti Zimbabwe haina futi zvekare kubhadhara zvimwe zvikwereti zvozotiwo nyaya dzemahuman rights aya zvinonetsa kuti tingati pane tichabuda. Maonero angu ndeyekuti vangotambisa zvavo mafuta kuuya nekudzokera.
Kana United Nations ikaona kuti zvirango izvi zviri kukanganisa ruzhinji rwevanhu, munofunga ichatora danho ripi sezvo isingakwanisi kuchinja nyaya iyi iri yoga?
Vakawana zvakadaro vanogona kungotaura mareports avo. Ndinoona kunge zvare Donald ndo zvavachange vachitaura, asi pachokwadi tinoziva kuti masanctions havatadzisi kupinza mota munyika, masanctions havatadzisi kubuditsa mari yakawanda. Masanctions anongotaurwa kana dziri nyaya dzekubatsira vanhu, uyezve masanctions chaaripo ndechekungovatadzisa kutravela kunze kwenyika kunova iko kwavanoda kuenda kazhinji. Asi kuti ndingati United Nations ingazokwanisa kushandisa izvozvo kuchinja pfungwa dziye vakaisa masanctions, andioni zvichidaro chingatobatsira matrips avari kuita ekuenda kunana United Kingdom kukuti pavanonosangana nevakuru vekunyika idzodzo kuda vanogona kuita maconversations ekuchinja mazvirango zviri
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Banga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino kubva pazvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvishanu kubva muzana, kana kuti 5.1%. Asi hurumende ichiri kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvinodarika zvisere kubva muzana, kana kuti 7.8%. Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti upfumi hwananga kumawere. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Sekuzwa kwedu nguva nenguva veIMF kana hurumende vanotarisisa zvavanenge vakambotaura kuti nyika ichange ichiwanduka kana kuti ichifamba zvakadini, vachitarisa zvavanenge vachiona munharaunda. Pari zvino tasarirwa nemwedzi miviri kuti tisvike kupera kwegore. Saka zvava nyore kuti munhu anyatsoona kuti tiri kufamba sei, nekuti tauti kupera kwaOctober takunyatsoona kuti mwedzi miviri yasara iyi maringe nepatiri zvezvicha zvinogona kufamba sei. Ndinotenda kuti pane zvinhu zvakati kuti zvingaite kuti veIMF vadzokorodze mafungiro avanga vachiita, vaderedze kusumuka kwenyika kubva pa6% kusvika pa5.1% zvavaita.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya, Delta variant yakamboti metsenyi ikaita kuti pave nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka na iyoyo zvakare yakamboti dzorerei mamiriro eupfumi hwenyika. Saka izvozvo ingave chinhu chakaita kuti chidzorere matarisirwo ekusimuka kwenyika. Chimwe chinhu zvakare chinogona kudzorera nyika kumashure maringe nekufamba kwemagetsi.
Munga tsanangura here ipapo padambudziko remagetsi, Dr. Kanyenzi?
Magetsi iko zvino ave kuti netsei. Gore rapfuura 2020 nyika yakati sumukei zvakati nyanyei nekunyanyanyanya mvura yanga isati yanyaunaya, asi chakanyanyatsumudza gore rapfuura. Chakabatsira changa chiri chokuti magetsi kwenyika anga achiwanika, zvakaita kuti makambani asumuke, zvakaita kuti veConfederation of Zimbabwe Industries vaongorore kuti capacity utilization yakasumuka kubva pama37% ikasvika kuma47%, vachitarisa gore rino kuti yaitosvika 61% maringe nekunaya kwakaita mvura gore rino, maringe nekuwa nemukana wakati sumukei wekukwenya magetsi waita kuti kuwanikwa kwemagetsi kwanga kuripo kutanga kwegore rino kwakabatsira zvakare kuti pave netarisiro yekuti upfumi hwenyika hushange huchifamba zvakanaka. Iko zvino pane dzimwe nyaya zvakare, mafambisirwo emari dzemusika weDutch Auction.
Chii chiri kuitika pamusika apa chiri kupa kuti pave nekugedageda kwemeno munyaya dzezveupfumi?
Kusarira mashure kwemari inenge yahwinwa nevanenge vane mabhizi anenge ahwina zvaita kuti pave nedambudziko ririko iko zvino raita kuti parallel market isumuke zvakanyanya. Tichitarisa zvakare kuda kuwandutswa kwemabhizinesi, takatarisana nekisimusi zvaita kuti kushandiswa kweforeign currency mari yekunze isumuke chose, maringe zvakare nekugadzirira kurima mwaka uno wa 2021-2022. Zvinochireva kuti mari yekunze iri kudiwa zvakanyanya, asi iripo iyoyo haikwani kuti ifambe ibate vanhu vose vari kuda mari iyoyo. Saka nokudaro ndofunga ndo zvinhu zvaita kuti ivo vatidzorerei mumashure matarisiro avanga vachiita. Sekuziva kwedu zvakare nematarisiro anoitwa kuti nyika ichafamba sei zvinofamba nemaassumptions anenge achiitwa. Maassumptions avari kutarisa ndingabvumirane nawo okuti zvingangoti dzokei kumashure, nekuti tikunyatsaona kuti mwaka uno wekupedzisira kwegore zvinhu zvamboti dzokerei kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende inoti zviuru nezviuru zvevanhu vakabayiwa kamwe chete mushonga wenhomba weCOVID-19 unonzi Covaxin unobva kuIndia vatangidze kubayiwa mishonga wenhomba patsva vachishandisa imwe mishonga yeCOVID-19 iri munyika. Hurumende inoti izvi zvakakonzerwa nekutadza kwayo kuwana imwe mishonga yeCovaxin kubva kuIndia. Mukutanga kwegore rino, India yakabatsira Zimbabwe nemishonga yeCovaxin iyi inoita zviuru 35,000, asi mamiriro akaita zvinhu muIndia ave kutadzisa kuti nyika iyi iwane mishonga yekuendesa kune dzimwe nyika, sezvo iyo iri pakati pematambudziko makuru ekurwisana nechirwere ichi mukati mezvizvarwa zvayo. Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, kuti vatiudze kana pane zvekutyira mukuvhenganisa mishonga yenhomba iyi.
Pari zvino hatisati tava neumbowo hunotirakidza kuti kana nhomba dzeCovid-19 dzakasiyana-siyana dzikasanganiswa dzinogona kukanganisa miiri. Umbowo hatitori nahwo hunotirakidza kuti dzimwe nhomba dzine simba shoma dzinotozoda kututsirwa nenhomba dzine simba rakawanda somuenzaniso. Vanhu vakabayiwa Johnson and Johnson yamainzwa pakutanga ichinzi inongobayiwa jekiseni rimwe chete unobva wakwana. Iye zvino zviongororo dzatiri kuita kwapera mwedzi mutanhatu dzaakutitaurira kuti vanhu vese ivavo vanofanira kubayiwa either imwe yechipiri Johnson and Johnson kana kuti vachida kunyatso simbaradza masoja miri wavo vanofana kutora nhomba yePfizer kana yeModerna. Izvi zvinoita kuti masoja emiri wavo avandudzwe zvakapetwa kune mazana mashanu zvinobatsira kuti miri yavo inyatso simba zvakanaka. Saka hapana zvapo zvatachaona pari zvino zvinogona kukonzera njodzi kana vanhu vakasanganisa nhomba dzeCOVID-19. Asi zvinenge zvichida kunge zvichiitwa zvichiongororwa kuti mune remangwana vanhu ivavo utano hwavo hunozoramba hwakanaka here.
Kana munhu akambobaiwa kuvaccine achitanga patsva sezviri kukurudzirwa nehurumende, hazvizonetsi here sezvo munhu uyu achizopedzisira ava kubaiwa nhomba katatu?
Kana vanhu vakabaiwa nhomba yekuIndia iyo vakazopiwa dzimwe nhomba itsva dzavanozopiwa semuenzaniso toti vabaiwa Sinopharm yekuChina kana kuti vazopiwa Johnson Johnson kana kuti vazopiwa imwe zvayo nhomba kana Sputnik yokuRussia, vanhu ivava vanenge vatobetsereka zvakapfuura kupfuura avo vakangobayiwa Sinovac yega kana kuti vakabayiwa Covax yega. Nekuti pavanozobayiwa dzimwe nhomba majekiseni avo maviri eimwe nhomba, zvinenge zvaakureva kuti vatova nerimwe jekiseni retatu, kureva kuti masoja emiri wavo atosimbaradzwa zvakapetwa. Hazvina njodzi yatataona pari zvino, zvinogona kutova paya tingati muchirungu advantage.
Chii chinofanirwa kungwarirwa nemunhu ari kuchinjanisa mishonga yenhomba?
Chatinokurudzira vanhu vanenge vaakuzosanganisa kana kuti kuchinja nhomba, chikuru chatinovakurudzira ndechekuti vanofanira kunge vachitaura nana chiremba wavo kana nana mazvikokota kuti vaongororwe kuti miviri yavo inogona kutambira here nhomba idzi munguva yakadii. Semuenzaniso tine nyika iri kudhuze nekuno kuAmerica, Canada. Canada vanhu vazhinji chaizvo vanosvika kuma 60%, vazhinji vavo vaingosanganisa vakapiwa nhomba dzakasanganisa sanganisa. Vamwe vakabayiwa AstraZeneca, vakazobayiwa Johnson and Johnson, vakazobayiwa Moderna, umwe akabayiwa AstraZeneca neModerna. Zvaingosanganiswa sanganiswa sehatisi kuona dambudziko pavanhu ivavo, nekuti nhomba zhinji idzi dzinongoshanda zvakada kundofanana.
Pane mushonga wenhomba unonzi uri nani pakutsipa kwevaccine here?
Tatava neongorori yakakwana kuti nhomba ingaashandiswa kutsiva Covax kune avo vakabayiwa imwe chete vasina kuzowana mukana wokubayiwa jekiseni ravo rechipiri ndeipi, nekuti hatina ongorori yakakwana kubva kuIndia kwaunogadzirwa mushonga uyu. Saka naizvozvo tingangoti kurudziro yatingapa vateereri ndeyekuti kana waakunosandura kana kuti waakunotora dzimwe nhomba patsva, zvakakosha kuti utaure nachiremba wako achiwo kuti aone kuti angakupanga zano rakadii, sezvo chiremba wako ndiye anenge achinyatsokuziva utano hwako pamwe chete newe, sezvo kurapa kwemunhu iri partnership pakati pachiremba nemurwere.
Asi Dr. Guni, kana munhu achichinjanisa mushonga wenhomba anenge achingodzivirirwa zvakakwana hake here?
Kana munhu akachinjanisa nhomba, sezvandambotaura, vamwe wacho vanenge vatova nemukana wakakura wakakahadzika kana kuti yatingati muchirungu advantage, nekuti anenge ane nhomba nhatu pane mbiri.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nepfenyuro yeZBC inoti sangano rinoona nezvemitambo yenhabvu reConfederation of African Football rarambidza kushandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium panotamba zvikwata zvenhabvu zveZimbabwe nezvikwata zvekune dzimwe nyika kusvika nhandare iyi yagadziriswa zvose zvayakaudzwa kuti igadzirise. Nepfenyuro yeZBC yakare inoti vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vazhinji havana pekugara pachikoro chepamusoro ichi izvo zvavaikukanganisa zvedzidzo dzavo. MuNewsday hurumende inoti haichadzingi mabasa vanoshandira hurumende vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 ichiti izvi zvichaitwa pakupera kwegore. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maspera se Studio 7. Nakomana nyaya yenyika yedu iri kutyisa. ende munoziva kuti apererwa hatiyazi kuti tonyatsoita sei. Munoziva here kuti Zimbabwe iri kutorwa nemachina? Takanyatsogara kutandavara kupfunya chisero kudaiso. Because iye zvine zviri kuitwa naprezidendi kunyarara kuvanhu vachingonotorerwa minda yavo zvinhu zvavakatosainira mamana vanhu ane chikwereti kubvira chakasiyiwa naamugaba ngazvibude pachena chikwereti ichi kana zvezvokubhadhara kwazvobhadharwa pane zviri kuitika iye zvine zvi iye vari kupohwa mamiriyoni mamwe vari kupohwa vari kudonoterwa vasingagoniwo kudzosera chikwereti chekuchina chakabvira kudhara machaina aya kusvika achitora panda pese vari kuziva pavakatsika. Oh, Zimbabwe yaenda nemachina ndikutaurirei. Kana vanhu vakasangwarira izvozvo izvova hapana chiri kubuda. Hongu tingati zvedu mukomana pangaapinde ngaasi mukomana ari kuzosangana nezvakaoma chera akapinda ari kusangana nezvakaoma. Zvinhu izvo ngazviongorore kuti wai machina aine simba rekupinda mumisha yevanhu achitora. Chokwadi ndo chiri pachena manje tisiri kuda kuburiswa apa.
Uyo ari kutipana zvokutipai jamisa iye ari kuda zvoutungamiri. Haa, uyo akatorasika njere we, haa akatorasika njere, haana zvaanoziva we. Nyika ino mwana wezimbabwe as long as yaa citizen of zimbabwe yaliable kuva mutungamiri wenyika. Asi ivo nenyaya yekuti yemunhirirwa kwavakaita upfumi hwenyika vachiiswa mumaoko avo vega. Ndosaka muchiona vachiramba vakangonanganaka nechinhu nezvigaro. Vanotoziva kuti hapana chavari kuburitsa vanhu vaya, but vanoziva kuti vakangobva pachigaro ipapo hapasisina zvinhu zvavo zvose zvavakaita kuzviziva. Mapurazi mapurazi chiichii 77 nevana vasati vazvagwa zvikuru zvavo zvazvo zvagwa zvine mapurazi. Asi munhu isusu veri zvicho tiri kutambura kubva patakabva kumaelections avakatibiraya hapana kana chinhu chaitawa namunangagwa chinobatikira kunze kwokubira maelection. Chavakaita chaicho chaicho hapana. Hativonei 2023 ari kusvikawo. Vanhu vezimbabwe vanetsika vatambura hama dzangu.
Makadiko mhuri yezimbabwe, makadiko vashamarati westudio 7, ofara nenhau dzakanaka dzekunotipa. Ndinodo kuti muudzewo vana komisha nana monzorawo kuti zvavari kutaura zvekuti hanzi maelections haashandi kutaura namunangagwa ndokunoshanda. Ndinodo kuti muzive kuti ZANUPF haisi Zimbabwe, munangagwa haisi Zimbabwe, munangagwa haana kusike munhu muZimbabwe. Maakutifarishira ziyai pekugumira maopinda nemwenje mudziyo. Apa mosapotana nezanupf kuti aitodo kupa munangagwa dzimwe 5 years dzekuti atonge nekuti nyika iri kubudirira. Musataure zvinhu zvinonyadzise kudaro nezvinhu zvinogumbure kushungurudze vana wezimbabwe. Kupe hasha kuvana wezimbabwe, zvizamei munyatse kuone hunhu hwevanhu muzimbabwe. Kana nechitembe zvemunotemba zvichapera.
Ko chiri kuramba chakavharirwa mabhodha chiiko? Mabhodha ari kuramba akavharwa kusvika rini? Ko mabhodha acho akangovharwa kusvika rini? Mamwe dzimwe nyika dzakavhura mabhodha, iro redu racho iro ndiro rongogara rakavharwa. Wai vanhu vairaramawo nekunotengesa nekutenga nokutengesa vanochirarama sei? Akomana, hamunawo tsitsi here nevanhu vari kutambura kuti mumwe munhu anoshaya chekudya chaicho, mumwe munhu anoshaya chekudya kuti opei vana, mumwe munhu anoshaya mari yechikoro, vana vazhinji vavachaende kuchikoro nenyaya yekushayiwa kwemari. Vanhu vorarama sei? Mari dziri kutambirwa hadzikwani kana chinhu, saka vanhu vorarama sei? There is something which is cooking behind. Nokuti kuvharwa kwemabhodha hakungovharwe nje, pane zviri kuitika. Saka munoda kuramba muchibhenefita imimi chete. Ko vamwe vanhu voita sei?
Ivo vari kuti havagone kuita sarudzo, asi makatarisa mai munangagwa kutaura kwatiri kuita izvozvo vari bhodha chikafa vakaunganidza vanhu vanosvika zvokuma 400 vanowo chikoro vakatarisa vakabva kuchidodo kubhodha izvozvo vari kwanyemba vari kungounganidza vanhu but upedza bhodha vakwanisa kuita mabielection vanongoida kuti zviite sei. Zvaanoita munangagwa zvinopfuura, ngatirambe takasimba zvinodarika. Ndini Stephen Kudande.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri ve Studio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, tirukutarisa zvirongwa zviri kutungamirwa neve chidiki, zvakanangana nekusimudzira vagari vekumaruwa munyika. Chukuzeyawo zvekare neve chidiki, nezvezuva International Day of Rural Women. Rinocherechedzwa pasi rose, muswa 15 kumiguru, nechinangwa chekukoshesa kusimudzirwa kwevanasikana, nevanhukadzi vekumaruwa pasi rose. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni, Mike Hove, Nasi Maneru na 8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. General Colin Powell avo vakava munhu mutemo wekutanga kuva gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vakashaya nemuvhuro muchire mukurwara nezvirwere cheCovid-19. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati mireza yeAmerica ichagara yakadzikiswa zvishoma kusvika musi wa22 gumiguru senzira yekuremekedza vaPowell. VaPowell vange vave nemakore makumi masere nemana. General Powell vainge vari mumauto kwemakore makumi matatu nemashanu uye vakava sachigaro wemauto ose kana kuti chairman veg joint chiefs of staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba vava George W. Bush uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 na Dr. Moses Rumano pamusoro pava Colin Powell.
Dr. Powell wanorangarirwa iwo sa Secretary of State uye se mutungamiriri wemauto munyika yeAmerica semunhu wechitema. Munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro-soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCovid-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCovid-19 kunyange vanga vakabayiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCovid-19. Majekiseni anobayiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira. Hazvirevi kuti ba munhu akaita tsaona haachafe bane bhandi, asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushayika wanenge wakabayiwa vaccination yeCovid-19, saka ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno muAmerica anodzivirira chirwere cheCovid-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda nawaBush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira vanhu verudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe bapasi asi vanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
Kuku Afrika vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yava George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yawairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa rawakaita panguva yavo iyoyo, zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.
Avo vange vari Dr. Moses Rumano vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematokero enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Bhanga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabayiwa nhomba imwe chete yeCovaxin vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yeCovid-19 iri munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.